zvabuda pachena sezvagara zvingohurudzirwa nebato randinotungamira Democratic Party DP kuti bumbiro ra 2013 iro chibvumirano chakaitwa namapoka matatu muZimbabwe anoti MDC-T neMDC-M neZANU-PF ndiwo vakabudisa chinyogwa ichocho ndokubata vanhu kumeso vakati ibumbiro ravanhu risiri ravanhu neramapoka matatu ndosaka iko zvino taona vari kuita nhandasure vachibvisa zvavakambovisamo vachiti ndozvakabva kuvanhu iko zvino tiri kuona zviri kurudunurwa kutamba nhodo neshoko ravanhu ndingati ndo shoko rokutanga randikuda kuti ndiise mudariro
vachirumhanzi munotiiwo nemashoko ataurwa pamwe nekupasirwa kwebhiru
vanhu vakamirira vanhu maparlamentarians namasenators vanhu ivava vavari vaviri vanoenda kumaconstituencies avo votaura vozuwa vobvumirana vovonesana vozodzoka kupariamendi umwe noumwe woti inini kwangu vanhu vanoti saka zviri kuitika kupariamendi ndozvido zvavanhu vomuZimbabwe saka kuti titi zviri kuitika izvi zvasati zviri zvido zvavanhu vomuZimbabwe ndofunga tinenge tichinyepera saka zviri zvichitoreva kuti ivavava maparlamentarians namasenators pavanenge vachitaura kuparliamendi kuti titi havasiri kumira here zvido zvavanhu maybe vazembe vanokwanisa kutitaura ipapo kuti havasiri kumirira here kavasiri kumiririra vanhu chii chinofanira kuti chiitwe
Dr. Zembe pindurai tinzwi
pane kushaya zivo kuri kuitika nokuti bumbiro renyika rinofanirwa kubva kuvanhu haribvi muparamendi haribvi mumamemba eparamendi nokuti mamemba eparamendi anomiririra vanhu pane zvavanenge vaisa mudariro vachiinda kusarudzo dzokuumba hurumende uyezve pabumbiro bumbiro ndiro rinosika dare rinonzi paramendi kwete kuti paramendi yosvika bumbiro saka ipapo pane kusahwisisa kukuru ndosaka vamwe vachitofungidzira kuti Zimbabwe ine bumbiro izvo haina nokuti inonzi bumbiro itsika yavanhu vanenge vachiisa zviga zvavo savanhu vanenge vakasununguka kubva kuutongi hwoukambi hunenge hwakaitiwa saka ndo nyaya iyoyo isinganzwisisiwi
tinzwe kuna vachirumhanzi nokuti vamwe vari kutopembedza bumbiro remutemo iri vachiti raita zvido zvevanhu nokuti rawedzera zvigaro kumadzimai muparamende nekune vechidiki
ndizvozvo chaizvo ndinoda kuti ndiwira nebhijanana navazembe kuti zvinoda nzidziso kuti vanhu vazive kuti chinombonzi bumbiro romutemo chinyi izvozvo hazvisati zvasvika kunyatsokumwirira kuvanhu vomuZimbabwe zvinoreva kuti maparlamentarians edu namasenators edu vanofanira kudzidzisa vanhu ndochiti hangu fast track pachirungu nyaya yokuti Zimbabwe inoda kuti madzimai awande muparlamendi inoda kuti vana vechidiki vawande muparlamendi ngazvikurudzirwe izvozvo nokuti umwe noumwe une mawishi zake mavonero ake kumadzimai nevokuchidiki
vazembe kunevo vamwe vari kuti nyaya yekuti bumbiro rinonzi rinobva kuvanhu inyaya inogona kunetsa nekuti hapana pamunozombofa makawirirana
chinodiwa vakandemiri igwara rinotsigirwa navanhu gwara vanhu vezimbabwe vakatotaura pakaitwa ongororo netsvakiridzo yokuti bumbiro rinonyogwa navanhu rinofanirwa kubuda negwara ripi
vachirumhanzi kune vamwe vari kuti kuwedzerwa kwezvigaro muparamende hakuna zvazvinobatsira nekuti masimba anongoramba ari kumaoko emutungamiri wenyika kwete muparamende munoti
aiwa hakuna musha usina baba vanotungamirira hakuna danga risina bhuru ukanzwa munhu woti bhuru harishandi mudanga munee watorashika hakuna kambani isina chief executive officer hamugoni kungoita mvenge mvenge pamusha paorganization paklabhu kana muchechi chaimo chaimo kuna neamerica kwamuri vajonga kandimire trump aiva nemitemo yake saexecutive president uyiwo nhasi wauya biden akuchinjavo saexecutive ndozvazviri hazvifani kutishamisa kana vane shungu dzokuda kuchinja zvinoitwa muZimbabwe ngavavhote gwena vanhu vahwine kana vasina kuhwina zano kupinevu ichiramba ichienderera mberi ichiita zvigo